Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi wemuvhuro kurume 14 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi rakawanda neZimbabwe. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chotaura nezvenhamo yachakaona chichitiza hondo yemuUkraine. Zimbabwe yoramba yakatarisana nedambudziko rekushomeka kwevakoti navana chiremba sezvo vakawanda vavo voramba vachitsvaga magwaro ekuti vanoshandira kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chingwa chiri kutarisirwa kutanga kunetsa munyika nekuda kwekurwiswa kweUkraine neRussia, nyika mbiri dzinotengwa gorosi neZimbabwe. Zvinhu hazvinawo kugadzikana munyaya dzemafuta ekufambisa dzimotokari zviri kupa kuti arambe achikwira mutengo zvichikonzerwawo nehondo iyi. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu panyaya yegorosi, tabata sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara.
Nyika yeRussia neUkraine dzabatanzwa dzese dzinokohwa gohwo ringaite 25% regohwo rese rinodiwa pasi pano. Nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine, mutengo wegorosi wasumuka zvakaoma pasi rose. MuZimbabwe taona mutengo uchisumuka kubva pa $475 per ton kusvika pa $685. Izvi zvichikonzerwa nehondo yeikoko. Dambudziko guru ratirikuwana nderekuti gorosi raifanira kubva muRussia nemuUkraine richienda kune dzimwe nyika kusanganisira kuno Africa richauya.
Ko kune dzimwe nyika dzamaisimbotenga zvakamira sei?
Vamwe vanofanira kunge vachitipo gorosi vadzikisa uwandu hwegorosi ravakubudisa munyika. Uyezve tiningangoita dambudziko rekuti vamwe vangabva dzimwe nyika dzinokohwo gorosi zviri pamusoro kana dzatinga dziri mutop 5 dzinosanganisira France, Canada neAmerica dzinokunge dzichizoenda mumwedzi uri kuteera dzaakumisa gorosi zvachose rinobuda munyika dzavo nekuda kwehondo iyi.
Tiri kunzwawo kuti mati wedzereiwo mutengo zvakamira sei mukatsanangura?
Pari zvino mutengo weflower watinogadzira sachingwa wasumuka nechikamu chingangoita gumi nemashanu kubva muzana. Tinotarisawo zvakare kuti kunze kwekunge hondo yamiswa, mutengo wegorosi ucharamba tichikikirisana nawo ucharamba uchikwira.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata unyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Hondo iri kurwiwa kuUkraine neRussia sekuonda kwetatoita izvozvi yakonzera mafuta edzimotokari negasi ratinoshandisa pakubika rikwire zvakanyanya. Munoona kuti maprize edu muno muZimbabwe chaiwo per liter yanga iri kuma 135 cents per liter yakuma $1.78 yajamba zvakanyanya, nekuti kuRussia ndo mbiru inozikana pasi rese yekugadzira mafuta, vane 10% yeworld production. Saka madisruption aya ari kukonzeresa kuti vari kutengesa mafuta vasare vari vashoma, isu torwirana kunotora fuel iyoyo iyo yachikwira. Ndo zvimwe chete negasi ratoshandisa pakubika. Russia inotengesa gasi zvakanyanya Saka zvakare nekuti yapwa ma sanctions na America ekurangwa kutenga gas.
Izvi zvinorevei kunyika yakaita seZimbabwe?
Zvoreva kuti America ichange yakutenga gas zhinji kune dzimwe nyika dzisiri Russia, yozokonzeresa kupusha maprice kuti akwire mudenga. Sekuti kawana vanhu vakurwira kutenga zvinhu zvishoma, mitengo inokwira. Saka isusu seZimbabwe nawo nenhau yemafuta iyoyi, dambudziko rinoitika ndiri kuti tese tinoziva kuti pese pane munhu, pese pane production, pese pane industry, chingava chii, panoshandiswa mafuta edzimotokari. Saka stage yega yega yatinofamba maproduction medu, mitengo inonga ichitokwira zvakanyanya.
Zvinoreveiwo izvi kumushandi?
Zvoita kuti vanhu veZimbabwe anova macivil servants, anonga ari muproduction ichienda kumabasa, zvinhu zvava zvinova zvakuvaomera zvakanyanya. Mari yavanotambira haichakwani zvakare. Kamari kavakapuwa nava mutunuve katoryiwa neinflation inonga yakusimuka. Zvoreva kuti vakuda kupuwa futi chii, dzimwe mari. Dambudziko raitika apa ndekuti hurumende yedu haina zvairi kuita kuti ideredze marwadzo aya eRussia. Sezvatiri kuona kune dzimwe nyika vari kubvisa matax akawanda ari kukanganisa kuti mafuta akwire. Muno mutengo wemafuta tingati 50% yepurize yemafuta inonga ichienda kutax. Vamutunuve vasati vaita chavaita ipapo kuti vatirerusire upenyu hwedu hunge hwakachipa. Imwe dambudziko ratiri kuona tiri kuti Russia ndiyo inogadzira 2/3 70% yemafertilizers anodiwa pasi rese.
Zvinenge zvamirawo sei panyaya dzekurima?
Saka zviri kureva kuti kurima kucharwadza. Ndofunga tese takaona varimi vakaona kuti 2021-2022 agricultural season fertilizer yakakwira ne100%. Mabhegi efertilizer anga ichienda kuma $60 $70 visa neshopu yawapinda, mamwe kuma $90 chikubva pa $35. Saka yanga iri nhau yemadisruptions akakonzereswa necovid-19, nekuti kufamba kwemalogistics edu anoshandisa kutakura mafertilizer anga avhiringidzwa. Saka izvozvi nekuti Russia futi ndiyo inova number 1 ine 70% yefertilizer pasi rese, tichaona kuti mafertilizer achaita mashoma yokwira futi. Saka varime ngavatarisire kuti tani refertilizer richanga rapfuura $1,000. Zvoreva kuti tinotarisa kuti bag refertilizer richanga rakuma $100 pabag, nekuti Russia inonga isingaunzi fertilizer kupasi rese nekuti kune masanctions.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakatiza hondo yekuUkraine chichishandisa muganhu wenyika yeHungary vaFilimon Chizororo. Avo vanga vachiita zvidzidzo zvekuva chiremba vanoti vakawana rubatsiro rwetikiti kubva kumuzinda weZimbabwe uri muGermany. Vanoti zvakanga zvisiri nyore kupinda pamuganhu uyu, asi vanoti vanhu vemunyika yeHungary vakavabatsira zvikuru. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Isusu grupu yedu tanga 38 maZimbabwe, takabva kuVinisa, takabva nebhazi ranga rakahaiwa nemaIndians. Saka saka vakatikwanidziremo, takatobhadhara mari ndofunga $100. Takafamba about 15 kilometers nebhazi and tikazotsvaka imwezve transport yakazoritora kubva kusiti yatakasiyirwa kusvika tasvika kuborda. Paborda ndo painesa, panga paine vanhu vakawandisa vaida kukrosa. Saka vaitanga kuti maUkrainians akrose nemadzimai nevane vana, and then isu ndo patakazokrosa. Patakazongokrosa boda takabata zvakanaka zvichaizvo. Taiva takatomirirwa kusaidi rekuHungary, isu takaenda kuHungary. Takatakurwa nemota ipapo mahara kubva paborda kusvika kune imwe city inonzi St Peters, guta reSt Peters riri muHungary. Tikanogara ngoti takagara 2 days. Zuva rechitu tikabva taenda kuimmigration, tikanopiwa mapermit yekuti tinge tichigara muBudapest. Takapiwa like ma 30 days, like kwemwedzi wese.
Manga muri kuti imi makatambirwa zvakanaka, ndiani akakutambira ipabhodha rekuHungary?
Kuna ambasada weZimbabwe in Germany, vari kuBerlin vanonzi ambasada Mashingaidze, ndivo vakaorganiza nemastudents ekuSouth Africa. Saka tanga tiringore group, takasangana nemasouth africans, ndivo vakaorganiza zvinhu zvese izvozvo.
Mapepa yanga akanzi ndeyei, marefugee kana kuti chii?
Mapepa aya tainzi izo ni unosarudza kuti unoda kuita refugee kana kuti uri mupfuuri asi izvozvo tisati tatosvika pamaoffices papo tanga tatoudzwa kuti hurumende icho kutengerai matikets ekuuya kuzimbabwe saka panga pasina nidi kuti titore emarefugees saka tese takangopiwa matemporary permit ekugara like tongoti 30 days taizwa kuti panozosvikawo 30 days tese tinenge tabuda muhangari
muchibva ipapo mubva zvazodi
tichibva ipapo tikabva taperekedzwa kuchitima takanokwira chitima kuenda kubudapest kuita guru rekuhangari vanhu vese vaibva kuukraine vanga vachifamba mahara saka hatina kana zuva rimwe ratakabhadhara transport
ko makazokwanisa kuwana matiketi sei ekudzokera kumusha
kwanga kuine magroups akawanda ekuromania ekupoland nekwedu kuhangari saka mazuva ekutanga zvaiita zvichinonoka asi pane pavakazongoita speed up process zvokuti 38 kudaro kapa rangoti gurupu rimwe rakauya sanhasi rimwe gurupu rikauya samangwana tikabva tatoenda tese
saka iye zvino izvi muri kupi
iye zvino ndiri kuHarare takasvika musi wa6 March
mhuri yakakutambira isei iko
vakafara chaizvo
pari zvino shuro yenyu ndeyei
ndava pane imwe level yekuti handikwanisi kungotaurirana inini ndega sine mamwewo mastudents vakabvawo kuukraine kuti izvezvi vakangogara saka tee tichidawo kuti kana gavhumendi ikagona kutsvakawo zvimwe zvinhu zvekuita kana kuti vapinze musystemu yemunomu tikwanise kuenda kuchikoro kumayunivhesiti yedu yemuno kusvikira zvinhu zvanaka ndoona sekuti zvinhu izvozvo zvinogona kutibatsira zvakanyanyisa nokuti kana vanhu vakaramba vakangogara vamwe vanozosiyana nazvo zvechikoro izvi nokuti zvakaoma munyika vamwe vanondo vanozoita zvemadrugs nekuti vanenge vane stress
avo vanga vari vafilimon chizororo chizvarwa chezimbabwe chakanga chiri kudzidza kuukraine chakatiza hondo kunyika iyi vachitaura namavhilas muhlanganyauye westudio 7 vari parunare muHarare gadziriro yesarudzo dzemabielections munyika iri kuenderera mberi Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yatonyoresa vamwe vaongorori vekunze nemunyika nevatori venhau vari kuda kuuya kuzoongorora sarudzo idzi zvichakadaro mamwe masangano anoongorora sarudzo anoti Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN aburitsawo nhasi gwaro rezvaakaongorora muchirongwa chezek chekunyoresa vavhoti ichienda kunogara veruzhinji kana kuti mobile voter registration mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani
so tanga tichiongorora yatinoti your observation of the process seZimbabwe Election Support Network neResource Center neElection Resource Center ERC tanga takadeploya maobservers anoita iwo 210 vanga vari mumaconstituencies akasiyana-siyana mavanga vachitarisa kuti voter registration iri kufamba sei
saka chinangwa chenyu ndechei chaizvapa
mukuongorora kwedu hakusikwe kutsvaga kukanganisa kana kuti zvinenge zvichiitwa nevezek asi tinenge tichida kuti tibatsirane kuti maprocess iwaya akarikosha emaelections arambe achiitwa zvakanaka uye kana pane mukana wekuti aimprove topawo marecommendations ekuti apadai paimprova zvakadai zvakadai saka mukuongorora kwedu maobservers edu vakatipa mareports akati wandei atanga tichiongorora nekunyora atibatsira kuti nyore gwaro irori ndotanga nezvakatinakei kuparurwa kwechirongwa chocho cheblitz kunga kwakanaka chaizvo nokuti idecentralization yeprocess kuti zek iri kuenda kuvanhu kunoregista vanhu pedyo nepavanenge vachigara saka taitarisira kuti vanhu vachabuda neuwandu asi maobservers edu mukuongorora kwavanga vachiita vaitaura ivo kuti panga paine machallenges anga aripo anosanganisira kuti voter education kana kuti kudzidziswa kwevanhu nezvenyaya yevoter registration blitz kwanga kusina kunyatsowanda
zvingava zvikonzero zvei zvakapa kuti zvinetse semaonerenyu
zvimwe inyaya dzemaresources euro inyaya dzekuti vanhu vashoma ndovanga vachipa voter education hatizoziva but tida kuti zvekizive kuti vanhu vazhinji vanga vachiongorora vati education yanga isina kunyanyowanda yanga iri shoma zvinoda izvo zvaita kuti manumbers havari kutaura kuti vakaregista ari mashoma. Then imwe zvakare dambudziko ratataurirwa neobservers edu nderekuti vanhu vazhinji vanga vachitarisama kuda kuregister asi vamwe havana zvitupa, vamwe vakarasa, vamwe vakatena 18 recently kana kuti makore atipfuurei bva 2018 havana zvitupa zvikuru sei vechidiki. Saka imwe zvakare chinhu chatakaudzwa neobservers edu tainge tichitarisira kuti zveki zvayakange yati ichazoita iyo mobile voter registration bisi muna February vachibvisa muna December 2021 mavakambenge vataura nemhaka yekuti vaida kuti ruzhinji rweZimbabwe rusina zvitupa rikwanise kutora zvitupa panguva iri between December neFebruary yavakazotanga. Asi chirongwa chezvitupa kuti chinoenda kuvanhu chiya chinonzi Blitzfoot yeNational Identity haina kunge yaparurwa, asi novimba kuti veRegistrar General vachaverengawo ripoti yedu voonawo kuti vanhu vazhinji vanga vachichema nenyaya yekuti havana zvitupa uye vamwe vakarasa zvitupa.
Poitwa sei semaonerenyu?
Dai vari vagona kuisawo bleach yemaidentity cards, yekuishuwa maidentity cards yekuti vanenge vachienda kuvanhu mumaru growth points nemunharaunda vachipa vanhu zvitupa. Zvinobatsira chaizvo kuti vasina zvitupa vakwanise kuvanhu zvitora zvitupa. Saka ndoenda panyaya yezvimwe zvanga zvichionekwawo nemaobservers edu. Vamwe vachona vakaona kuti macenters mazhinji avanga vachivhizita vaiopena nenguva achivharawo nenguva yakatarwa, asi mamwe anga asinga opene nenguva nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Maobservers edu zvakare akataura kuti vamwe vachona vakanga vamborambiswa kuobserva, asi zvesine neERC yakazoinvolva vanhu vezeke vakazokwanisa kuti maobservers edu vange vanga varambidzwa vakwanise kuobserva.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingani vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa chelive talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk mugovera nesvondo. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana mana negumi nevaviri kana kuti 5412. Vanhu zana nemakumi mashanu nevasere vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi mashanu nevaviri vanonzi vari kurwara vari muzvipatara zvakasiyana-siyana munyika. Hurumende iri kukurudzirawo vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Chinangwa chehurumende ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva.
Chokwadi panguva yakapera nhamba dzedu dzanga dziri kuramba dzichingodzika, asi masvondo mairi apfuura takaona nhamba dzedu nga dzakutangei kukwira, asi tirikufara nekuti vari kufa vari kungoramba vari vashoma. Ndiyo nguva yatinenge tichitokurudzira zvakanyanyisa mhuri yeZimbabwe kuti tapota, musatange kufarisa zvatinosiingoona tikanga tangorohwa neyemawezi iwavo paanenge yakupera vanhu votanga kufarisa, havachaiti zvaunofanirwa kuita nhamba dzotanga kukwira. Saka pane zvino taakuti tabuda fourth wave, toda kuti nhamba dzedu dzirambe dzakangodzika. Chirwere ichi pandemic ibve yanyatsopera zvachose, saka tapota mhuri yeZimbabwe, rambai muchingoita zvetinongokurudzirai zvekupfeka mamasiki, kugeza maoko nesipo nemvura, kusanitaiza. Chinhu chikurukuru chedu kunyanya kukurudzira zvakanyanyisa ndo vaccination.
Asi vamwe vada kuziva kuti zvinofamba sei kana muchipa kurudziro yekuti vanhu vabayiwe nhomba vakawanda pazvirwere izvi, munganyatsotsanangura kuti chii chakakosha kuti vakawanda vabayiwe nhomba yacho?
Tinotongozviziva sekutanga kwetakaita petakatanga kuvaccinisa vanhu na February gore rakapera paya, tichiti tokuda kuti 60% wavaccinatwe, tichiita inonzi herd immunity ndozo tungoramba tichingokurudzira kuti tikuda kuti chikamu chevanhu vakabayirwa chikure zvakanyanyisa dai zvaitogona kuti vanhu vese vabayirwe ndozvitingatoda nekuti zvino zvaita kuti mhuri yese Zimbabwe idi inge yakaprotektwawo kana kuvharidzirwa kubva kune chirwere ichi tinoziva kuti chikamu chakakura chikanga chabayirwa zvinoreva kuti vanenge vachizobatwa nechirwere vanoitawo vashoma saka kuti chirwere chirambe chichipararira zvinova zvadererawo nekuti kana muinewo nhamba shoma-shoma dzabatwa nechirwere nekuti vazhinji vakabayirwa zvinoreva kuti chirwere chii hachichagoni kupararira nyore-nyore chinoda kuti chijambe kubva pane munhu chinoda kuti chijambe kuenda kwaari akabayirwa hachichabatiri choda kuti chiendese papa une munhu akabayiwa hachichagoni kuramba chidi chichipararira ndo saka tichiramba tichingokuomodzesa kuti tapota bayiwai iwe mbune unenge wakutozvivharidzira asi kaunenge uri kubatsirwa kuti vamwe vanhu munharaunda yako muzimbabwe mese wadi vagone kuvharidzirwawo kuti vasabatire chirwere ichochi
tombotarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika vese vari kukambena hatitaure zita rebato asi munokurudzira mapata ekuti aita sei kuti chirwere chisapararire zvakanyanya vanhu pavanenge vachiunganapo
taramba tichingokurudzira kuti vanhu kana vachinge vamuri kuona kuti takatanga kurelax futi yatinoti marestrictions taakuti aiwa mabhodha yedu ngaavhurwe vanhu venyuwo chiuyai kumabasa vaisingouya nekuti pane imwe nguva yatanga tiri taiwa zvikamu zvishoma-shoma ndazvive kubasa vamwe shandai mukumba asi takazobvura tikati aiwa chiuyai kakumba zvakangofananawo nekuti tangoti aiwa vanhu chiitawo zvemunoitawo mumacommunity menyu mungava kungoitawo magathering zero vangava campaigni angava yekuchechi zvakangodaro asi tiri kukuudziraka kuti kana maakusangana kudaro onai kuti muri kuramba muchipfeka mamasiki enyu mugogeza maoko nekuti pane mvura muri kusanitaiza zvakare chinhu chikurukuru chetiri kuramba tichikurudzira onai kuti makabayiwa nhomba yekuti musabatire chirwere ichochi
mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwechirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vari parunare muHarare iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo dziri kuenderera mberi nhasi pakati perussia neukraine kunyange hazvo kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi nezuro russia yakauraya vanhu makumi matatu nevashanu uye vamwe zana nemakumi matatu nevana vakakuvara izvi zvakaitikira pakamba yemauto iri pedyo nepoland inodzidziswawo zvechiuto munyaya dzekuchengetedza runyararo nenato mumwe akaurayiwa nezuro mutori wenhau wemuamerica akawana mibayiro yakawanda mubasa rake brent ronald anonzi akapfuurwa nemauto emurussia dzimwe mbada ina kana kuti mataiga dzakasiyiwa dzaraswa mushure mekushandiswa kufadza vanhu kana kuti circus kuargentina dzakasvika musouth africa nemugovera uye dzichange dzochengetwa palions rock big cat sanctuary zimbabwe yatarisana nedambudziko guru zvakare revakoti navana chiremba vari kubuda munyika vachienda kunotsvaga mafuro manyoro sezvo vari kuti vari kutambiriswa mutero wembwa nehurumende asi vakoti navana chiremba ava vanoti bazi rezveutano rave kuedza kuvarambidza kubuda munyika nekusavapa magwaro ezvidzidzo zvavo nenguva kana kuti verification certificates akakosha kuti vaende kunoshanda kunze kwenyika ropafadzo mapimidze anoti panyaya inotevera
kunyangwe zimbabwe ichidzidzisa vakoti navana chiremba vakawanda gore roga roga vashandi ava vashoma zvikuru muzvipatara zvemunyika zvinova zvinhu zvokanganisa zvakanyanya kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano makiriniki mazhinji emumadhorobha akavharwawo nekushaya mari vakoti navana chiremba vakawanda vari kuenda kunyika dzakaita sesouth africa namibia britain Thailand, America neAustralia uko vanopiwa mari iri nani. Panopedza munhu zvidzidzo anosungirwa kushandira hurumende kwemakore maviri asati atenderwa kunotsvaga basa kunze. Mapepa ekuti munhu akwanise kuenda kunze aya aimbopiwa nesangano Renaissance Council of Zimbabwe, asiko zvino zvave kuitwa nebazi rezveutano. Izvi zvinonzi zvave kupa kuti anoonoke kubuda sematauriro amuzvare tendai chiramba avo vaudza Studio 7 kuti vave nemwedzi mitanhatu vachifambira mapepa aya asi pasina chabuda.
So in dash dango tauro hango zvirundi bata bata about verification process yemanesis kuti tikwanise kuendawo ku UK. You know, I've already lost 3 opportunities. I did 2 interviews and then the third one ndakatoudzwa kuti it's pointless kuti tiswere tichiku interviewa because nyangwe tikapo e deployer you can't go anywhere nekuti wakabatwa ne verification. Saka andizivewo kuti hurumende yacho iroda kuti titese because ukastarisisa mari yavanotipa haikwani and then iwo vaita kuti verification isave inorana smoothly.
Amai Simbai Murenje vanoti vakaudzwa kuti vana mukoti vasina kumboshanda muzvipatara zvehurumende havakwanise kuwana tsamba yeverification asi vari kutambirwa mhiri yemakungwa zvakadaro.
Nyekukliwa kwemanesi yanetsa from Nurses Council. Yanetsa. Munhu unoendesa mapepa ako kuNurses Council. Unozwa kuti uraita usocheka. Zvinhu zvinoita 6 months pasina kana chakliwa. Zvokovunza uramba uchingofona mafoni adairwe. Woramba uchingofamba uchienda kuti chii atrukita. Tumira futi neemail zvakazodai zvakadai. Ezvinezvi process yacho yachinja. Ezvinezvi zvanguva kuti kana usinamboshanda mugovernment saka then haukwanisi kukliwa. Saka ndiudze kuti munhu akatraina let's say pane 14 years. Arinis chana private onza ukwanise iwewe kukliwa because haunambobvira washanda mugovernment. Mugovernment macho munhu akatotiza akatonotika hapana chirimo munhu stress dzacho hadziti pamwe uri single mother zvinhu zvakakuomera munonzwa nengofune kungotsvagwa nema agents itai chirungu huyai clear huyai mari iriko yakawanda. Jana singadi life yakanaka hapana singadi.
Vakoti vakawanda vataura neStudio 7 vari kushushikana zvikuru nekutadza kuwana mapepa avo nenguva. Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti mushandi wese ane kodzero yekunoshanda kwaanoda vachiti dzimwe nguva vatungamiri vehurumende vanovanyomba.
Saka asvika ipapo vanhu vakazotanga kusiya basa vechitarisa maopportunities kunze kwenyika kunana UK, ana Ireland, ana America. And vanhu vatanga kuita izvozvo vaona kuti vanhu vakawanda vanonga vari kubuda vaona vakuisa futi roko rwavo kuNurses Council kuedza kuvhara kuti vanhu vasaenda kwavanonga vaona mabasa vanse kukriwa kuti vaende.
Nengo yeparamende inomirira chinoi uye vari chiremba Dr. Peter Mataruse vati sekomiti yeparamende inoona nezveutano vange vasati vapirwa nyaya yekunetsa kwemagwaro iyi.
Kauya nyaya yacho kuparamende kukomiti kwedu tenda yaupepotsikomendi kwenenda kweziyo. Wozinetu wakana kamwe zinoiswa kuparamende zisa kukomiti kwedu zvorisirwa na komiti clerk. Clark na chairperson na asati zapinda je mkumi made issues. Tuna tingi isina information. Asi zinare utunguru mbota ura na chairman kama chair nenga kaili wana information. Usati asikapa today's committee members.
Nurses Council of Zimbabwe inoti kutanga munandira munhu anenge achida magwaro aya anofanira kubhadhara mazana matatu emadhora ekuAmerica kana kuti 300 USD. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm nasi tiri kutarisa sarudzo dzemabai elections uye nyaya yevamwe vanopikisa vari kuti vari kukanganiswa kuita basa ravo nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, chanisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisa yanoti 909 am, 4930, 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 am, 6175, 7255 pashortwave. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.